Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera chikumi 26, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. So why don't you phone him? He's a ethnicity or Saudi party, handizivi kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandichaudzwa.
Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu. Vanotokudzwa kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika, Ignatius Mabasa, obatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwaamai munyaya dzinobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza nhepfenyuro yeStudio 7 vachiti nhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe uye yakafanana nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti mashoko avaChinamasa vakataura pamuzinda weZANU-PF muHarare nemusi wechina anoreva here pamire hurumende yava Emerson Mnangagwa, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vanoti mashoko akataurwa navaChinamasa haana kubva kuhurumende. Nokudaro Studio 7 inofanirwa kunzwa kuna vaChinamasa mbune kuti mashoko avo airevei.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. So why don't you phone him? He's a ethnicity or Saudi party, handizivi kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandichaudzwa. Pangonzwa munhu ataura chinhu wondibvunza zvaataura, handizvizivi. Ndosaka ndati inini tanga wamufonera munhu wacho waunditi ataura izvozvo unzwa kuti anga achirevei. Ini handisitombozviziva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaChinamasa sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Bepanhau repaindanet renewzimbabwe.com rakaburitsa nyaya inezuro richiti vaChinamasa vakashoropodza nepfenyuro yeStudio 7 pamusangano wavakaita nevatori venhau nemusi wechina, vachiti nepfenyuro iyi ine ruvengo nehurumende yeZimbabwe. Mashoko avaChinamasa aya akonzera kuti sangano reMisa Zimbabwe rishushikane zvikuru. Sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vati havawirirani nemashoko avaChinamasa ekuti Studio 7 imhandu yehurumende.
SeMisa Zimbabwe hatifari kana vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vachionekwa vachituka kana kutsoropodza vatori venhau semaitirwo akaitwa navaChinamasa mazuva achangopfuura aya. Saka isu sesangano rinomirira vatori venhau tinakuramba tichikurudzira mapoliticians kubva kumapato api zvavo kuti vasatsoropodza asi vakwanise kushanda nevatori venhau zvakanaka.
Vamaunganidzi vatiwo vezvematongerwo enyika vanofanirwa kuziya mabasa evatori venhau kwete kuvapinza mune zvematongerwo enyika.
Kana vakuru vezvematongerwo enyika vakatanga kutuka vatori venhau, tichaona vatori venhau vachiatakwa vachivhiringidzwa mukuita kwavo basa, especially takatarisana nemaelections angangouya mugore ra2023 adai kuswedera. Saka zvakatona vachina masa hazvitifadzi.
Rimwe gweta rinomirira vatori venhau vaChris Mike vatiwo mashoko avachina masa anovafungisa kushungurudzwa kuvatori venhau panguva yeutongi hwemushakabvu waRobert Mugabe. Vati vane tarisiro yekuti hurumende yava Munangagwa icharemekedza kushanda kwakasununguka kwevatori venhau sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Mazuva apfuura mazuva vaMugabe vanofambisa mashoko nevenhau vaishungurudzwa zvakanyanya. Zvinotaiti zvapfuura nekuuya kwaita hurumende tsva yava Munangagwa. Saka tikanzwa mashoko akaita seakutaurwa navamasa aya aakutaurwa zvakare, zvobva tarangarira mazuva ekare ekushungurudzwa kwataiitwa pahurumende yekare yava Mugabe. Saka tinokurudzira rebato reZANU-PF nevehurumende iri kutonga kuti varangarire kuti bumbiro redu remutemo rotarazve kusununguka kwevenhau. Venhau ava havangori mapoka ekunze chete asi mapoka emuno. Kunyange mapoka ekunze anoshandawo nevapepeti venhau vari mukati menyika yedu.
VaMike vati nepfenyuro yeStudio 7 ine vatori venhau muZimbabwe, avo vanofanirwa kushanda vakasununguka pasina kutyityidzirwa nevematongerwo enyika. VOA inoti mukuchengetedza zvisungo zvayo, zvirongwa zveStudio 7 ndezvechokwadi, hazvina kwazvinorerekera uye zvine udzamu. Yatiwo zvirongwa zveVOA Zimbabwe zvinoramba zvichivimbwa nazvo neveruzhinji uye zvinoburitsa nhau dzechokwadi pamwe nekuita hurukuro uye kunzwa pfungwa dzenyanzvi dzinobatsira mukusimudzira budiriro muAfrica, muAmerica nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu 12 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu mazana mapfumbamwe negumi nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi. Icho chave kupararira zvakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru makumana nezvishanu nemazana maviri negumi nevanomwe 45,217 vakange vabatwa neCOVID-19 uye churu nemazana manomwe nemakumaviri nemumwe chete 1,721 vange vafa nechirwere ichi. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana manomwe nemakumatatu nezvinomwe nemazana mana nemakumasere nevatatu vange vabayiwa nhomba yekutanga, uye zviuru mazana mana nemakumasere nezvina nemazana mana nemakumatatu nevana, kana kuti 484,434 vange vabayiwa nhomba yepiri. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa munyika, uye sangano reCouncil of Student Teachers kana kuti COST razivisa kuti vadzidzi gumi vepamadziwa Teachers College vakabatwa neCOVID-19 nezuro, uye uwandu hwevadzidzi ava hunotarisirwa kukwira nekuvhenekwa kuri kuitwa vadzidzi ava. Mukuru weCOST vaWalter Mzamani vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvizhinji hazvisi kutora matano ekudzivirira vadzidzi, izvo zviri kuvaisa panjodzi.
Kumadziva tiri kuona kuti kuri kuita vadzidzi vakawanda vari kurwara. Patakapedzisira kuvaona nezuro, about 3/4 vairwara, asi vakakwanisa kutesta vashoma shoma vasingasviki kana 60, but ipapo vakakwanisa kubata vadzidzi vanokwana kuita 10.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti yaisa paruteve mamiriyoni makumi anomwe madhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inotarisira kugamuchira nhomba zviuru mazana mashanu kubva kuChina nhasi, pamusoro pedzimwe nhomba miriyoni emazana maviri ayakatenga kare kubva kuChina. Zvichakadai, Chipatara cheparenyatwa Group of Hospitals chinoti vanorwara nezvimwe zvirwere vanofanira kuendeswa kumba kuti mibhedha ipiwe vane COVID-19. Muchiziviso kuvashandi nemachiremba, chipatara ichi chinoti kutanga nemusi wemuvhuro unouya chinenge chisatambire varwere vese, kusiya kwevaya vanorwara zvakanyanyisa kana kuti emergency cases nevane COVID-19. Mutauri mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana vaDonald Mujere vaudza Studio 7 kuti zvipatara zvose munyika zvakagadzirira kupararira kuri kuita COVID-19.
Isusu zvipatara zvedu zvagara zvakagadzirira zvichitarisira kuti kana kungava chirwere chikange chanyanya kukura. Ende pari zvino izvozvizvi sebazi reutano nekurerwa kwevana kwakanaka, tiri kuti izvo kunyange munhu akabayiwa anokurudzirwa aite izvo zvinosungirwa kuitwa neWHO.
Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Dr Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezvipatara zvakanaka uye zvinokurudzirwa.
Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nyika yose. Kuparira nyatwa ndafarira kuti havana kuvhara zvachose madhoo avo kune mapatients asiri eCovid. Vasiya outpatients yakavhurika. Matheatre anenge achishanda achidila nemaemergencies. Izvo zvakanaka, tinozvitenda.
Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangutya.
Nyanzvi munyaya dzemitauro yemuZimbabwe dziri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese mitauro yemumatunhu avo, izvo zvinoita kuti mumatunhu mavagere muve nebudiriro pamwe nemunyika yose. Mutori wedu wenhau Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti zvakakosha kuti vanhu vave nechido chekusimudzira mitauro yavo kuitira kuti mitauro iyi ive nechiremerera.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu, vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Mabasa uyo akapinda munhorondo negwaro rePhD yake rinova rekutanga kuitwa muririmi rweshona rinonzi chave chemutengure vhiri rengoro, usarungano nerwendo rwengano dzevashona. Anoti ruzivo rwakadzama kuburikidza nedzidzo muririmi rwaamai runobatsira mukusimudzira upenyu hwevanhu nenyika yavo.
Vanhu vedu vanoda here kuti tiswere tichitaura mazwi anotyisa kwazvo kwazvo kuti tiratidze kuti takafunda, asi fundo iyoyo isina chainonobatsira kuti ipinde muvanhu, ivashandure mararamiro, magariro, mafungiro nemaitiro kuti vasarewo vave pamwe panhu pari nani.
Muzvina fundo nira mberi vepa University of Zimbabwe, avo vanova mumwe wevakashanda pakuburwa kwedura mazwi reshona, vanoti ruremekedzo rwakapiwa Mabasa rwekuva nhanga ruvanze pakushandisa mutauro wake pazvidzidzo zvake zvepamusoro-soro munongedzo mukuru wekukosha kwemutauro.
Nyika dzose dzakabudirira pasi rino dzinobudirira nekushandisa mitauro yavo. Mukatarisa tikaenda kuJapan, vakabudirira nokuti vanoshandira musamutauro wavo. Mukatarisa maChina, vanobudirira nokushandisa mutauro wavo. Kwedu kunouku ndokwatine dambudziko rokuti tinenge tichingoti izvo hatikwanisi, hatina mamwe mashoko. Zvese izvozvo zvinogona kugadziriswa.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Chirere vanoti mitauro yedu inofanirwa kukosheswa nekuti inogona kushandiswa munyaya dzebudiriro sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Kana mutauro wagona kugadzira chinhu chinorumbidzwa chinoshandiswa pasi pese, naivo vanoutaura vanongoutaura pose pose. Iko zvino ukanzwa vanhu vachitaura Japanese unongoti ndivo vaya vakagadzira mota inonzi Nissan, mota inonzi Toyota. Mitauro yedu pada tinonyara nayo nokuti hatina chinobatika chatati taita tichiishandisa.
Mumwe munyori ane mukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti mitauro yerurimi rwaamai ndiyo mireza yedu sevanhu vatema.
Vanhu vatema pavari pese kana pana varungu chero pasina varungu vada kutaura norurimi rwechirungu. Tingangoti ikoko zvinokonzerwa nokusavimba nokuzidherera nokuzvimhura nokuziona somunhu wenhando. Nyamba sokutaura kwaita Maneto munazivo kwakabva. Hari yakaumba munhu mutema yakamuumba ikamupa mutauro kwete netsaona mutauro wechishona wake kana wechindere kwete netsaona asi nokuda nobhoni kuti iwe wetaura mutauro uyu.
Mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti ruremekedzo rwakapiwa mabasa ruchabatsira mukutambanudza mafungiro evanhu vatema pamisoro pemitauro yedu yechivanhu.
Chagurudzo pamwe nedzidzo yakaitwa nawo mabasa ichatibatsira kuti tidzokere pakuyemura ndimi dzedu, pakudzishandisa zvizere, kwete kungosanganisa sanganisa, kwete kudzitarisira pasi. Nokuti tinonzwa zvakare kuti kana kumayunivhesiti ikoko vanodzidzisa ndimi idzodzo varikutoshaya kana vana vanouya kuzonyoresa kuti vanoita shona kana kuti vanoita ndebele.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende inokurudzira kuti zvikoro zvese zvidzidzise rurimi rwaamai kuitira kuti panosvika gore ra 2030 Zimbabwe inenge yava nana muzvinafundo vakawandisa vanenge vakaita zvidzidzo zvePhD mururimi rwaamai sezvakaitwa namabasa.
Tinotokurudzira kuti kubvira kuECD yaticha acho anga achitodzidzisa nerurimi rwaamai. Zvakaitwa namabasa vakanyora PhD yavo mururimi rwaamai rwechishona zvinokurudzirwa staizvo. Tiri kutarisira kuti patichasvika pavision 2030 tichange tatoone maPhD akati wandei anenge akanyorwa nemaindigenous languages emuno muZimbabwe.
Tanzania imwe yenyika dzemuAfrica inoshandisa mutauro weSwahili mukuita zvidzidzo zvescience and technology. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muAfghanistan vazivisa nhasi kuti mhando yeCovid-19 yeDelta iyo yakatanga kubuda kuIndia ndiyo iri kukonzera huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekufa nechirwere ichi munyika iyi. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matanhatu vafa nechirwere ichi muAfghanistan kubva zvachakatanga gore rapera. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19 mukuedza kuti mhuri yavo irarame. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ini ndinonzi Ela Nyatso, ndogara kuKwala Park, Harare.
Ungatitaurirewo here kuti semudzimai zvii zvauri kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19?
Panguva ino yeCovid-19 murume wangu anenge achishanda asi bati pamwe pacho vanogona kungonzi ngavamire seipapapa vakanzi ngavamire vanofanira kutanga vatestwa COVID. Saka kumba kunenge kutori nenzara, panenge pasina kana chekuti kuti tidye kumba. Saka tinongota kutorarama nekusona unongochingoshinga semunhu womudzimai uchiswera wakagara kurara wakagara ugona kurara kana kuma3 uchingorara kana 2 hours wobva wamuka. Saka zvinhu zvinenge zvakaoma makumbo pamwe mufacha anenge akatozvimba asi unongoshinga semunhu womukadzi.
Ini ndakatanga kunzwa nezvenyu muri papeji rinonzi Sisimelis Diary paFacebook. Mune makore mangani uyezve zvii zvimwe zvamuri kutarisana nazvo semudzimai zvamungada rutsigiro?
Ndine 31 years. inese mudzimai zvinhu zvandakatarisana nazvo ndakatarisana nekuti vana vangu vakwanisa kuenda kuchikoro sezvo ini ndisina kuenda kuchikoro saka ndinotoshinga ndinodawo overlock nesewing machine heavy duty ndo zvinhu zvandichwira mupenyu hwangu kuti vana vangu vakwanisawo kuenda kuchikoro kana kuendawo kana kumaunivhesiti chii ndichikwanisawo kubatsira vana vangu
pari zvino mune vana vangani
ndine vana 4
vari kuenda kuchikoro here kana kuti zvakamira sei
vari kuenda kuchikoro 2 maecd umwe achari grade 5 umwe ari kutoenda form 1 next year saka iyeye ndiye ari kutondiomesera zvekuti ndiri kugona kusatorara nepamusana peiyeye ari kuenda form 1
ko baba vanoita mabasa api uye zvekupi
baba vanoshanda pakoala pabuchari vanoshanda kufurota vanoita zvekufurota mombe
saka mungati mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei kuti murarame vhiki nevhiki
tinoona sekunge pakatika kwa tikakwanisawo kuwana kana 250 kana 300 US inokwanisa kutikwanira tiwanawo zvatinokwanisa kutinge tichishuvira muupenyu zvokuti tikabata nidzowo mari idzoko tinokwanisawo kutenga kana zvinhu zvakafanana nemasenziti zvakaipa patinongogarawo mukomboni asi dzimba dzekuti unorenda kana kuti asi unongogarawo mahara
chombootarisa kuti mati munoita zvekusona muri kusona chii
ndinosona mashot nemasketi nemajoka ikaonawo kana hepiduti machine zvangu zvinake nekuti apa ndingosona zvakadaro saka ndikakwanisa kusonawo overloka zvinhu zvangu kazi ndikaonawo evhiduti machine inokwanisa kundiitira fasti pakushanda ndichikwana ongo yekurara ndichiwana ongo kana akuru kuchikoro vana kuenda kuchikoro ndokwanisa kugadzirwa vana vangu vachienda kuchikoro nokuti ndopane shuviro yangu pavana
pamashots aya munosona mashots evana vane makore mangani uyezve munoatengesera kupi
kubva pamwana ane 3 apa 7 years ndinoenda nawo kumbare ndonotengesa kumbare madhoradhora
kana paine vanhu vanoda kukubatsirai mungada kubatsirwa nei uyezve munowanikwa kupi nhamba dzenyu
ini ndine shure yekuti ndibatsirwo nehevhiduty machine neoverlock ini ndinowanikwa kukwala paki Harare muna Seke Road pakwala pabuchari iri muna Seke Road nhamba dzangu dzinoti 071-35-0788 plus 263-71-35-0788 nhamba dzangu plus 263-71-35-0788
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni, Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichange tiri kukupai hurukuro nemamwe madzimai pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19. Kana paine zvamunenge muri kuda kutaura, wanikwai muchitinyorera email pa studio7@voanews.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nemutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT pamusoro pekutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana navo Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai Jiti.
Tinotenda.
Amai Jiti, mungatiudza kuti zvakamira sei mukutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana nawo.
Chibage varimi vazhinji vakuendesa takuona maqueue anenge akareba-reba evarimi vari kudhirivhara chibage chavo kuGMB. Chinongoti tinetsei ndechekumonopolisa kuti GMB chete ndiyo ngaitenge chibage. Pamapayment apa ndopatinezeke paakutinetsa nokuti mari dzinoreleaseswa negovernment kuti dzaakuenda kunotenga chibage chevarimi. pakutanga zvinenge zvichifamba zvakanaka zvikuru unobhadharwa nguva pupupupuwa mari yako asi iko zvino takuona pane pakutoita tumadelays nekuti vazhinji vaakuendesa tisingazozivi kumberi pamwe ichanzi mari iyoyo yapera hatizivi asi pavakatanga vakatanga zvichinyatsofamba zvakanaka zvikuru munhu anga achiti akaendesawo chibage chake nguva pfupfupi wotoona mari yatomu akaunti but iko zvino yaakutinonokei saka hatizozivi kuti zvichagadzirisika here kuti varimi vachapota vachiwana mari dzavo nenguva here dai ipapo pakagadziriswa aiwa tofara kuti zviri kufamba zvakanaka saka hurumende dai yangoitawo kuti mari irambe ichiwanikwa kuGMB so that varimi vanokurumbidzawo kuwana mapayments avo kuti vatengewo zvinhu zvavo namainputs zvisati zvanyanya kukwidzwa nokuti tiri kuona mitengo yezvinhu zviri kukwira saka toda kutiwo varimi vaitawo advantage yekuti vatenge zvinhu zvavo voprepare for next season zvisati zvanyanya kukwidzwa.
Ko iwo mutengo uri kutengwa nawo chibage neGMB muri kugutsikana nawo here?
Mutengo uyu hatisi kunyatsokufarira nokuti tikatarisa kuti mari iri kubhadharwa in local currency RTGS yezimudhola redu then kana waakuda kunotenga uku uri kunobhadhara nemaus dollar vari kutaura havo kuti exchange rate yezim dollar to US dollar haina kuchinja iri pa$84 kana kuti around 84 ipapo inongo fluctuata 83, 84, 85 samwedzini asi waakuda kunotenga zvinhu zvako vari kuti mutemo uri kuti munhu anofanira kuchinjirwa ne$84 iyoyo inenge iri kuarabikizita asi handizvo zviri kuitika on the ground vanhu kana vaakunotenga tikuona vari kuchinjirwa nema125 135 zvichienda zvakadaro kumwe zimaches 145 saka ipapo apo hatizivi kuti arabikizita ichapagadzirisa sei then mutengo wechibage hauna kumbochinja kubva gore rakapera then gore rinera asi zvinhu zviri kungokwira gore negore kubva last season tikatarisa kuti fertilizer yakanga ichiita mari iko zvino zvayaRTGS yakwidzwa zvekare ne40% asi mutengo wechibage hauna kuchinja.
Rimwe dambudziko ratiri kunzwawo nderevarimi vari kuenda nechibage chisati chanyatsooma kana kuti iri kunzi moisture content inenge yakawandisa. Mungataura chii pamusoro pedambudziko iroro?
Dambudziko riri kuita kuti vanhu vakurumbidze kuendesa chibage chavo chisati chanyatsooma inyaya yekubiwa kuri kuita chibage mumaminda to an extent yekuti unogona kuona pakati pemunda pese pasina chiyu saka varimi vakuforswa kuenda kunohavhisa chibage chavo chisati chanyatsooma kare taisiti kana taakuda kunohavhesta chibage tatingahavhesti nguva dzinei taizohavhesa kunana July zvichienda kumberi August chibage chanyatsooma chaizvo saka hauzoite problem yemoisture yekuti chikanga chaenda kuGMB onzi moisture content yako iri above 12% yavanenge vachida.
Aiwa tinotenda zvikuru amai Jiti, muve nezuva rakanaka.
Nemiwo tinotenda.
Manga makateererako mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anobatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwamai munyaya dzinobatsira mukusumudzirwa kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. musaganga nekugara makapfeka mamask enyunguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Reichoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.